He's coming very soon. Hallelujah. Amen. Whilst you are standing this morning, let's take our Bibles. And let's go to the book of Colossians chapter
1.
We can start reading. The Bible says from verse
26.
Even the mystery which had been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints.
Ndicho chakavanzika chakanga chakafukidzwa kubvira pakutanga kwenguva nendudzi asi zvino chakaratidzwa kuvatsvene vake.
To whom God would make known what is the riches of the glory of his mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory.
Kuna ivo Mwari avo vaakada kuti avazivise ufumi hwokubwinya nechakavanzika ichochi pakati pevaedheni chakavanzika ichi chokuti Kristu mukati menyu tariro yokubwinya.
Whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus.
Iye watinoparidza isu tichirayira munhu mumwe nomumwe tichidzidzisa munhu mumwe nomumwe nouchenjeri hwese kuti tiise munhu mumwe nomumwe ave munhu akakwana muna Kristu.
That is the desire of preaching of the word.
Ndoshuo inenge iripo pakuparidza shoko.
That we might present a man perfect in Christ Jesus.
Kuti tigone kusvitsa munhu pakukwana muna Kristu Jesu.
Hallelujah. As the Bible says, faith comes by hearing.
Bhaibheri rinoti kutenda kunouya nekunzwa.
Hearing of the word of God.
Kunzwa shoko raMwari.
Hallelujah. Amen. Whereunto also labor, striving according to his working, which worketh in me mightily.
Ndizvo zvandinobatiravo ndichirwa zvichiitwa nokubata kwake kunobata mukati mangu nesimba.
Let's go to Ephesians chapter 1.
Tona book of Ephesians chapter 1.
Verse 9 and 11.
Ndima 9 and 11.
Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he hath purposed in himself.
Akatizivisa zvakavanzika zvokuda kwake, sezvaakafadzwa pakufunga kwake iye mari.
That in the dispensation of the fullness of time, ye might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him.
Kuti mukuzara kwenguva aunganidze muna Kristu zvose zviri kudenga nezvese zviri pasi.
In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will.
Muna iye umo matakawanirwa nhaka maari yatakatemerwa kare nokurayira kwaiye iye unoita zvose nokufunga kwokuda kwake.
Tinamate zvakanaka. Mutsvene makarurama ishe tenyu Kristu baba wamakanaka mangwana nanu. Taverenga ishimari wa magwaro enyu matsvene. Baba wangu ishimakarurama Jehovha tinokokai mangwana nanu pakati pedu. Mwari wangu ishe muri mutsvene tenyu Kristu kuti maiburuka. Baba wangu ishimakanaka maitaura nesu mangwana nanu. Muri Mwari ishe tenyu Kristu munorarama nogara nokusingaperi. baba umakanaka amsati makambokundika naizvo ishe mwari wangu mufaro wedu kuuya kuzonamata mwari asina kumbokundika ishe tinokunamatai tinokutendai mangwana nano kunyange iwo mucheka waunzwa mangwana nano ishe baba makanaka paaretari ishe mwari wangu jehovha ishe mwari muri mutsvene ndinoisa roko rwangu pamusoro pawo baba makanaka jehovha ishe mwari muri mutsvene kuti mwanakomana wenyu kana mwanasikana wenyu baba pachatora iwo mucheka baba wangu ishe makanaka jehovha achiuendesa ishe mwari wangu pori kudiwa kuti baba makanaka roko rwenyu ruonekwe simba renyu ruonekwe baba wangu ishe makanaka jehovha mimwari chakavanzika ishe mwari chiri kubhedhenurwa mukati mezuva ranhasi mwari wangu ishe muri mutsvene baba torai mucheka ishe baba makanaka jehovha mwari muzviratidze ishe mwari wangu mabasa makuru ishe mwari wangu chiguva chapupu baba wangu ishe makanaka jehovha hama yedu kana hanzvadzi yedu ishe baba makanaka igouya nacho tokunamatai nekutendai mangwana nano rumbidzwai namatwai nokusingaperi nezita ratenso kristu amen. Hallelujah. We can take our seats.
Can I do passi?
Hallelujah. We certainly want to appreciate the Lord this morning.
Tinotenda Mwari mangwana neano.
That he has given us another day to worship him.
Kuti vatipa rimwe zuva rekushumira.
Hallelujah. This is the only thing which man has to do in his life.
Ndochino choga munhu charufanga kuva chiita muupenyu hwake.
To worship the Lord.
Shumira Ishe.
Hallelujah. With everything that is within him.
Nezvese zviri maari.
Hallelujah. Amen. Because God is an object of worship.
Nekuti Mwari aripo kuti ashumirwe.
Hallelujah. And no one can worship him except you.
Uye hakunazve mumwe ari kufanira kumushumira kunze kwako.
Hallelujah. So if you don't worship him,
kana iwe ukasamushumira,
who else can do that?
Ndianizve mumwe achaita izvozvo.
Hallelujah. But our desire this morning,
shoko yedu mangwanani ano,
we want to see God in the preaching of the word of God.
Toda kuona Mwari mukuparidzwa kweshoko.
Hallelujah. Amen. We are not here to see one another.
Hatizi pano kuti tionane sevanhu.
Hallelujah. But we are here to hear from the Lord.
Tiripano kuti tinzwe kubva kuna Mwari.
Hallelujah. We know if he can just say one word to us this morning,
tinoziva kuti kana Mwari akataura shoko rimwe chete kwatiri,
he is going to do something to our hearts.
Shoko iroro richaita chimwe chinhu kumwoyo yedu.
Hallelujah. Amen. We have read from Colossians and Ephesians chapter 1.
Taverenga kubva kubhuku revakorose nekubhuku revaefeso.
Hallelujah. We want to talk on this subject which we once talk of.
Taura pamusoro pechidzidzo chatakambotaura nezvacho.
The threefold purpose of God.
Chinangwa chamwari chakapetwa katatu.
Hallelujah. Last time when we spoke about this subject,
nguva yakapfuura patakataura pamusoro pechidzidzo ichi,
we just took one aspect of the three aspects.
Takangobata chikamu chimwe chete chezvikamu zvitatu.
Hallelujah. The threefold purpose of God.
Chinangwa chamwari chakapetwa katatu.
Hallelujah. So just to lay a background and also maybe to make those who are not there to catch up with the rest of us.
Kutingoisa nheyo uye nekubatsira vanga vasipo.
Amen. We said when God has the purpose,
takati kana Mwari aine chinangwa,
we know man can also have a purpose in his life.
Tinoziva kuti munhu semunhu anogona kuva aine chinangwawo.
Parents can also have purpose upon their children.
Vabereki vanogona kuva vaine zvinangwa pamusoro pevana vavo.
Or also children can have purpose upon their parents.
Vana vagovawo neshuviro dzavainadzo pamusoro pevabereki vavo.
That I want to do this and this to my parents, or I want to do this and this to my children.
Zvinangwa zvekuti ini ndoda kuitira ichi neichi kuvabereki vangu, kana kuti mubereki achiti ndoda kuitira ichi neichi kumwana wangu.
Oh, that is good.
Zvose izvozvo zvinhu zvakanaka.
Hallelujah. Amen. But as we are seeing that we can also have purposes in our lives.
Asi kuona kwatiri kuita kuti isu vanhu togona kuva tine zvinangwa.
God also has a purpose upon his bride.
Mwariwo ane chinangwa pamusoro pemwenga wake.
Hallelujah. And this purpose which God has upon his bride, It's not something which just came this morning. But from what you have read, the Bible said, this thing has been hid in from ages and from generations. Hallelujah. This threefold purpose of God has been hid in all the ages and generations. But we are happy this morning that he has unfolded this threefold purpose he has upon us.
Asi tiri kufara mangwanani ano kuti iye Mwari achibhedhenura chinangwa icho chichakapetwa katatu chainacho pamusoro pedu.
So when he has revealed this threefold purpose, we must be very happy and be glad that the Lord is leading us somewhere.
Sezvo pazarurwa nekubhedhenurwa chinangwa ichi, tinofanira kufara kuti Mwari pane pavari kutitungamirira kutisvitsa.
Hallelujah. Amen. He is not dead, he is alive. Hallelujah. We read about Easter in the Bible. Hallelujah. That is God in his threefold purpose trying to reveal himself. Hallelujah. So that we might be acquainted with him. Hallelujah. Amen. So this thing has been hid from ages and generations. Hallelujah. But has been manifested to his saints in this day. Hallelujah. This thing is being revealed to you and me this morning. Hallelujah. Amen. So we appreciate the Lord this morning. Hallelujah. Amen. That he is still alive. And he's taking us somewhere.
He's
protecting us from many things could have killed our lives. Because he has a purpose upon your life. Hallelujah. Amen. If it was not so, we would not be here this morning. But every one of us who's in the tabernacle this morning, God has a purpose on him. God has a plan upon you. Hallelujah. Amen. And that threefold purpose is unveiling to you. Hallelujah. Amen. And in all the ages, God was unveiling himself. Amen. And you can wonder why you didn't live in the time of Paul. If you had lived in the time of
Paul,
with the kind of the gospel which was preached then, you could have not made it. Hallelujah. But God saw it fit that you live in this very day. Despite the difficulties and the hardship we are facing this very day, hallelujah, he knows how he's going to make you overcome those things. Hallelujah. So he has a purpose on you.
Mwari vane chinangwa newe.
I might not have purpose on you.
Ini ndogona kuandisina chinangwa newe.
But remember this one thing.
Azirangarira chinhu ichi.
That God has a purpose on your life.
Kuti Mwari vane chinangwa neupenyu hwako.
Hallelujah. Amen. Let me just read verse 27 again.
Ndiverenge ndima 27 zvakare.
to whom God would make known what is the riches of the glory of his mystery among the Gentiles.
Ukuna uyo anoziviswa naMwari kupfuma kwekubwinya kwake uye nechakavanzika ichi pakati pevaedeni.
Hallelujah. Amen. He's making known these riches of glory.
Mwari vari kuzivisa kuupfumi hwekubwinya kwavo.
Hallelujah. Mwari vanazvo mukati mechanza chavo.
God has everything in his hands.
Vari kuzvita kuti ukwanise kuzvicherechedza nokuzvibata mangwana nanhasi.
He is making it possible that you might realize it and that you might catch it.
Hallelujah. Amen. Deno zvanga zvisina kudaro.
If it was not like that,
he was not going to reveal this before you.
Mwari vanga vasiri kuzokuzarurira zvinhu izvozvi.
Hallelujah. But we know this is our inheritance.
Tinoziva kuti ndonhaka yedu.
Amen. When it is our inheritance,
zvairi nhaka yedu.
Hallelujah. We grab it with two hands.
Tinoibata nemaoko maviri.
And say, Lord, help me, I don't want to miss this.
Nodi ishe ndibatsirei handidi kuzvipotsa.
I might miss the other things of this world.
Ndingapotsa zvimwe zvinhu zvepano pasi.
I might not gain the other things of this world.
Ndingashaya zvimwe zvinhu zvepano pasi.
But the mystery that you had before the foundation of the world.
Asi chakavanzika chamanga muinacho nyika isati yavambwa.
Lord, I want to cave that.
Icho ndoda kuchibata.
Lord, I want that to be part and parcel of my life.
Ndoda kuti chive chikamu cheupenyu hwangu.
Hallelujah. Amen. Because without that,
nekuti usina chakavanzika icho,
you cannot make it.
Haugoni kukunda.
Hallelujah. Amen. Without the rapture,
pasina kubvutwa.
Amen. Without the Holy Ghost,
pasina mweya mutsvene,
you cannot make it.
Haugone kukunda.
Hallelujah. But we believe this morning, brothers and sisters,
asi tinotenda mangwana ano hamanja,
that God is with us,
kuti Mwari vanesu.
Amen. To lead us,
kuti vatitungamirire,
to protect us,
vagotichengetedza.
Hallelujah. And to show to us what was hidden,
vagotiratidza izvo zvanga zvakavanzwa.
Hallelujah. God has attributes in himself.
Mwari vane hunhu huri mavari.
Hallelujah. He is a father.
Ndibaba.
He is a son.
Mwanakomana.
He is the Holy Ghost.
Uye ndiye mweya mutsvene.
Hallelujah. These are his threefold purpose which he has in himself.
Ndo chinangwa chake chakapetwa katatu chiri mukati mavo.
He is not three gods.
Haazi vana Mwari vatatu.
But is one God,
asi ndi Mwari umwe chete,
revealing himself,
ari kuzvizarura,
manifesting himself,
achizviratidza.
Hallelujah. That we might know,
kuti tigogona kuziva,
whom we worship in this very day,
kuti watiri kumbonamata ndiani muzuva rino iri.
Hallelujah. We don't worship three gods.
Hatina mati vana Mwari vatatu.
Neither don't baptize in the three gods.
Uye hatibhabhatidziwo muna na Mwari vatatu ava.
Hallelujah. The Bible say,
Bible rinoti,
go ye and tarry,
endai mundomirira.
Hallelujah. At Jerusalem,
mundomirira pa Jerusalema,
until you are filled with the power of the Holy Ghost,
kusvikira mazadzwa nesimba remweya mutsvene.
Then you can go and preach the gospel.
Zvazodaro munogona kuenda kunoparidza evangeri.
Hallelujah. Amen. So when they were tarrying and waiting for the Holy Ghost,
pavanga vakamirira mweya mutsvene,
and when the Holy Ghost had filled them,
mweya mutsvene wachizovazadza,
it took them and he went into the field.
Mweya mutsvene ndo wakavatakura vakapinda navo pabasa.
Hallelujah. And they were preaching the gospel.
Vakaparidza evangeri.
And they were baptizing people.
Vachibhabhatidza vanhu.
Hallelujah. And the people were now wondering,
vanhu vanga vakushamisika,
that we used to know that people have been baptized in the name of the Father, Son and the Holy Ghost three times,
kuti taisiziva vanhu vachibhabhatidzwa muzita raBaba, Mwanakomana nemweya mutsvene katatu.
Hallelujah. But because this were now filled with the power of the Holy Ghost,
they
now having the revelation of his threefold purpose, they were not baptized in the Father, Son, and the Holy Ghost three times. Hallelujah. Amen. So we ought also in this very day to baptize that way.
Nesuo muzuva rino ngatibhabhatidze kabhabhatidziro kavakaita.
Hallelujah. In the In the name of Jesus Christ.
What?
Hallelujah. His threefold purpose. Hallelujah. Revealed before us. Amen. One time when we were doing these things, not knowing what was his threefold purpose. Hallelujah. But we are so happy this morning. Hallelujah. That is our healer. Amen. He is our savior. Amen. And is in our midst this morning. Hallelujah. To lead us and to guide us. Amen. Hallelujah. So the coming of Abraham on this earth. Amen. He came to reveal Eve.
Adam akauya kuzozarura Eve.
Hallelujah. When Adam came,
Adam pakauya.
Maybe creatures could have wondered why this man is on the earth.
Kuna zvisikwa zvakamboshamisika kuti ko murume uyu ari kumbotsvaga iko panyika.
But his coming was to reveal Eve.
Asi kuuya kwa Adam kwanga kuri kwekuti aise Eve pachena.
Hallelujah. There was no way Eve could be seen.
Panga pasina nzira yekuti Eve agone kuzoonekwa.
Except by Adam coming on the earth.
Kunze kwenzira kwekuti Adam ave iye atanga kuuya pano.
Hallelujah. Amen. The coming of the word of the Lord.
Kuuya kweshoko raMwari.
Amen. Came to reveal the bride.
Shoko rakauya kuzoisa mwenga pachena.
Hallelujah. Without the coming of the word of the Lord.
Pasina kuuya kweshoko raMwari.
There was no way the bride, the wife of Jesus Christ, was going to be revealed.
Yekuti mwenga mudzimai wa Jesu Kristu agozozarurwa.
You would not be here this morning.
Iwe ungadai usiri pano mangwanani ano.
Hallelujah, but we appreciate the Lord this morning.
Asitotenda Ishe mangwanani ano.
That the Lord came in our day.
Kuti Ishe vakauya muzuva redu.
Hallelujah. To manifest and to reveal himself.
Kuzozvizarura nekuzozvisa pachena.
Hallelujah, that we might see ourselves in the word of God.
Kuti isu tigone kuzviona tiri mushoko raMwari.
This is the reason why today when you read the word of God,
you
must see yourself in the word. Hallelujah. You must see yourself in the word of God. Amen. Because the word of God came to reveal your life. Hallelujah. Amen. So your being here this morning,
kuvapo kwako pano iwewe mangwanani ano.
Amen. It's because of the word of God.
Inyaya kwaitwa neshoko raMwari.
Hallelujah. Amen. Before the word was there,
shoko risati ravapo.
Amen. You were not yet manifested.
Iwe wanga usati wazarurwa, usati waiswa pachena.
Hallelujah. The word you say,
shoko rikati.
In the beginning,
pakutanga,
the word was there.
Panga pane shoko.
Amen. And that word was manifested.
Shoko iro rakazozarurwa rakaiswa pachena.
Hallelujah. And it started to show its attributes.
Rikaratidza hunhu hwanga huri mukati maro.
Hallelujah. Amen. And this is the reason why the word was now creating things into being.
Ndochikonzero shoko rakazotanga panje kusika zvinhu kuti zvivepo.
Hallelujah. We are talking about the threefold purpose of God. Tikutaura
pamusoro pechinangwa chaMwari chakapetwa katatu.
Hallelujah. God revealing himself.
Mwari vachizvizarura.
Hallelujah. That we might associate or acquainted with him.
Kuti tigone kuyanana navo kana kujairana navo.
Hallelujah. Amen. One time Moses was born on the earth.
Imwe nguva Mozisi akazvarwa panyika.
Amen. And the reason why Moses was born,
chikonzero Moses akazvarwa,
he was born as a deliverer.
Akazvarwa semudzikinuri.
Amen. The purpose was to reveal God.
Chinangwa changa chiripo changa chiri chekuisa Mwari pachena.
Amen. All other things, yes, that he could do other things, but the purpose was he was supposed to reveal God.
Hongu aigona kuita zvimwe zvinhu zvakawanda wanda asi chinangwa chake chaicho changa chiri chekuisa mwari pachena.
Hallelujah. We all know the story of Moses.
Tese nyaya Moses tinoiziva.
But the reason why Moses was born on earth.
Chinangwa chekuti sei Moses akazvarwa pano pasi.
He was born as a deliverer.
Akazvarwa semudzikinuri.
Hallelujah. Amen. So we thank God when God is revealing himself.
Nokudaro tinotenda mwari kana mwari achizvisa pachena.
Amen. In this other way or in this other way. Hallelujah. Amen. And Joseph was also born.
Joseph anayaka zvarwawo.
Hallelujah. And we know Joseph when he came on earth.
Tinoziya kuti Joseph akauya panyika.
Amen. And one time there was a problem.
Imwe nguva pakaita dambudziko.
There was no man who could interpret dreams.
Pakashaikwa munhu aigona kududzira hope.
Hallelujah. Amen. There was no man who could interpret dreams.
Pakashaikwa munhu aigona kududzira hope.
Amen. But Joseph came in.
Asi Josepha akanokwana mukaya iyoyo.
Hallelujah. And he was a man also who could see visions.
Akari munhu aigona kuonawo zviratidzo.
But in doing all these things,
mukuita zvinhu zvese izvozvizvi,
he was revealing God.
Aive achizarura Mwari, aisa Mwari pachena.
Hallelujah. That people might know that God is still living in their day.
Kuti vanhu vazive kuti Mwari achiri kurarama mazuva ravo.
Hallelujah. Amen. Maybe some could have surprised why Joseph was on the land.
Kuda vamwe vanhu vaigona kushamisika kuti chinangwa chaJosepha chekubva panyika ndecheiko.
Amen. He was there to reveal Christ.
Anga aripo kuti azarure Kristu.
Because Christ was in Joseph.
Nekuti Kristu anga ari muna Josepha.
Amen. Manifesting or revealing himself.
Achizvizarura achizvisa pachena.
Amen. And David also came.
David akauyawo.
Hallelujah. And the Bible said.
Bible rinoti.
David was rejected by his own people.
David akarambwa nevanhu vaikwake.
Hallelujah. As also Christ was rejected.
Sekuzongorambwawo kwakaitwawo Kristu.
Hallelujah. But all the same, he wanted to reveal himself to his people.
Zvakadaro aida kuzviratidza chete kuvanhu vake.
Hallelujah. Because he's still God.
Nekuti achiri Mwari.
He need to be worshipped.
Anoda kuti ashumirwe.
Hallelujah. Without Christ,
pasina Kristu,
we cannot live.
Hatigoni kurarama.
Amen. Hallelujah. But we thank God this morning.
Asi tinotenda Mwari mangwana neano.
That in his threefold purpose.
Kuti muchinangwa chavo icho chakapetwa katatu.
God is revealing himself.
Mwari vari kuzvisa pachena.
Hallelujah. Amen. So that we can see God in a plain view.
Kuti tigone kunyatsoona Mwari vakaiswa pachena.
Hallelujah. And one time the Lord wanted to show himself.
Panemwe nguva Mwari vaida kuzvizarura.
When he was leading the children of Israel.
Apo pavaitungamirira vana vaIsrael.
Hallelujah. And in their midst there was the pillar of fire.
Pakati pavo panga paine shongo yemoto.
Hallelujah. By night.
Ndo yaivatungamirira pausiku.
And by day it was a cloud.
Pamasikati vaitungamirirwa negore.
Amen. The reason was God wanted to reveal himself before his people.
Chazvaitirwa zvese izvi ndezvekuti Mwari vaida kuzvizarura pakati pevanhu vavo.
Hallelujah. Even in our day.
Kunyangwe iri muzuva redu.
Amen. He was also photographed.
Mwari vakatotorwa mufananidzo.
Hallelujah. The reason he wanted to reveal himself before his people.
Chikonzero chemufananidzo uyu ndechekuti Mwari vaida kuzvisa pachena pamberi pevanhu vavo.
That is still the same yesterday.
Kuti vachiri umwe chete zuro nanhasi nokusingaperi.
Hallelujah. We have these pictures in our homes.
Mifananidzo iyi tinayo mudzimba dzedu.
And when your relatives come in your house, maybe they will be wondering, what's this thing in the wall?
Kuda hama dzenyu padzinouya dzinenge dzichimushamisika. Zvikwe izvi zvakaiswa pamudhuri mumba muno.
Amen. They will really wonder.
Vari vachingoshamisika.
These are funny pictures in this
kuda, room. Mumba muno mune mumwe mifananidzo isingangonzwisiki kuti.
But to you and me,
asi kwauri wewe neni,
we are seeing Christ.
Tiri kutoona Kristu ipapo.
Hallelujah. who was revealed in our day.
Akazarurwa muzuva redu.
Hallelujah. Amen. I remember one time when my young mother's sister came.
Munina wamai vangu paakauya.
And she was saying, "What's this picture? It was that picture." Then I started to explain that, "Mom, are you seeing that this the face of a man?" And there are two eyes. And if you look carefully, there's a nose. And the mouth. And below the mouth there's some beards. She was really puzzled. Hallelujah. But the reason why we have these pictures, Christ
had
been revealed before us. Hallelujah. Amen. And the prophet said, this great God, there was no way he could reveal himself. Because he is so great. Hallelujah. Amen. But he chose to come the way which was so despised.
Vakato saruza kuti vauye nenzira yakazvidzika zvakanyanya.
Hallelujah. There were good hospitals, good clinics in those days.
Paitoveo nezvipatara zvakanaka zvezuva iroro.
But he was born in a manger.
Asi akazvarirwa muchidyiro chezvipfuwo.
Hallelujah. The reason he wanted just to reveal himself.
Chikonzero chaizviitira zvese izvi. Aida kuzvizarura.
Hallelujah. After Mary, she had been pregnant for 9 months.
Maria atakura pamuviri kwemwedzi mpfumbamwe,
which was known by every human being.
Yaive dzira yaizikanwa nemunhu wese.
So he chose to come that way.
Mwari akasarudza kuuya nenzira iyoyo.
Hallelujah. And he was found in a manger.
Ndokuwanikwa ari muchidyiro chezvipfuwo.
Hallelujah. This is our great God whom we worship this morning.
Iye uyu ndiye Mwari wedu mukuru watiri kunamata pangwanani ano.
Hallelujah. Who also came into your life.
Ndiye Mwari umwe chete akauya muupenyu hwako.
Amen. Upenyu hwako hwakanga hwazvidzika zvakanyanyisa.
Your life which was so despised.
But Mwari vakauya mukati muupenyu hwako.
But God came into that life.
And you became a vessel.
Iwe ndokuchizova mudziyo manje.
Hallelujah. Wokuti Mwari vaikwanisa kugara mauri.
Such that God could dwell in you.
And is still dwelling even today.
Achiri kugara mauri kusvikira nhasi.
Hallelujah. Amen. His threefold purpose.
Chinangwa chake chakapetwa katatu.
Hallelujah. Amen. You remember when we talked about the sixfold purpose of Daniel?
Munorangarira patakataura pamusoro pechinangwa chaDaniel. Chakapetwa katanhatu.
Hallelujah. God wanted also to reveal himself that way.
Mwari vaidawo kuzvizarura nenzira iyoyo.
So that Daniel could understand him.
Kuti Daniel agone kunzwisisa Mwari.
Hallelujah. And in this very day he's revealing himself in this threefold purpose.
Muchizvarwa chanhasi Mwari vari kuzviratidza muchinangwa icho chakapetwa katatu.
Hallelujah. Amen. In this message with the prophet preached, Christ is the mystery of God revealed.
Mumaridzo yakaparidzwa nemuprofita Kristu chakawanzika chaMwari chakaiswa pachena.
Paragraph 40. Hallelujah. Notice God has had a threefold purpose in his great mystery secret.
Cherechedza kuti Mwari vanga vaine chinangwa chavo chakapetwa katatu muchakavanzika chavo ichi chikuru changa chisina kuiswa pachena.
Hallelujah. Amen. God had a threefold purpose
Mwari
in this great mystery secret.
Vanga vaine chinangwa chakapetwa katatu muchakavanzika chavo ichi chikuru changa chisati chaiswa pachena.
Hallelujah. We remember we talk about the messengers of the seven churches.
Rangarira tinotaura pamusoro pevatumwa vemazera manomwe makereke.
Hallelujah. And we talk about Paul.
Totaura pamusoro paPaulo.
And how Paul addressed the people of his age.
Matauriro aitwa naPaulo kuvanhu vechizvarwa chake.
If you were there, my brother, my sister,
then ukuru kuti iwe wanga uripo panguva iyoyo.
Would they say, no, this, I cannot take this. But those were they in the time of Paul. Those who knew
Paul.
Amen. When Paul started to address to them. When he started to preach to them. Their eyes.
Meso avo akazaruka.
Hallelujah. And say, where was these things?
Vakati, ko zvinhu zvanga zviri kupi izvi?
Amen. We've been desiring this kind of a gospel.
Ndo mhando yevhangeri yatanga tiri kutotsvaga iyi.
Hallelujah. Because their eyes were opened.
Nekuti meso avo anga achizovhurwa.
Hallelujah. Amen. That's how God does when he is revealing himself before his people.
Ndokuita kwaMwari panenge achizvizarura pamberi pevanhu.
God in his great mystery secret.
Mwari ndechakavanzika chake chikuru changachisina kuiswa pachena.
That he had before the world began.
Changa ainacho nyika isati yavambwa.
Hallelujah. So before the world was there.
Nyika isati yavambwa.
God had these three purposes.
Amen.
And he was now seeing how he could bring it to us. Hallelujah. And the scholars of this world could not see or comprehend this. Hallelujah. Because the things of God, we don't understand them by knowledge or by education. Yes, knowledge is good. Hallelujah. Amen. But when you come to the word of God, hallelujah, we need just to believe. Hallelujah. He has got a threefold purpose in it.
Vane chinamba chavo chakapetwa katatu machiri.
And now what we want to go upon
zvatiruda kusvika pazviri
this morning is
mangwanani ano ndeizvi.
What is that threefold purpose?
Chinombori chiko icho chinangwa chakapetwa katatu.
Hallelujah. What is this?
Chinomborichi,
which is called threefold purpose of God.
Chagu zonzi, chinamba chamari chakapetwa katatu.
You know, like a mother does.
Sezvo zvinongoita mai.
At times you can promise children something. Zvinongova
mai vanogona kuvimbisa vana vavo zvimwe zvinhu.
That they will be waiting anxiously that mother. When is he coming?
Vana vanenge vavimbiswa zvekuti vanenge vasingachagadzikani kuti zvino mai vachauya rini vakomana.
With that kind of a promise.
Vane zviyaka zvavativimbisa.
Hallelujah. Amen. So our coming to church, my brother, my sister.
Kuuya kwedu kuchechi hama.
Hallelujah. We want to believe and to understand him.
Tiri kuda kumunzwisisa uye tiri kuda kumutenda.
Hallelujah. Amen. Now I believe by the help of God who is present. And he will show it to us. Hallelujah. Now, if he had this threefold purpose,
Okay. Zvaanga aine chinangwa ichi chakapetwa katatu.
We want to find out what is this.
Isusu tirikuda kuchinzwisisa kuti chinombori chiko.
Threefold purpose.
Icho chinangwa chakapetwa katatu.
Hallelujah. Amen. And the prophet said the first thing.
Profita oti chinhu chekutanga.
That God wanted to reveal himself to his people.
Nde ichi. Mwari aida kuzvizarura kuvanhu vake.
Hallelujah. God wanted to reveal himself to his people.
Mwari aida kuzvizarura kuvanhu vake.
He didn't want to remain a secret.
Vai vasingadi kuramba vari chakavanzika.
Hallelujah. He wanted to associate with his people.
Vaida kuyanana nevanhu vavo.
Hallelujah. As we read that time from Deuteronomy.
Sekuverenga kwataita panguva yakapfuura kuna Deuteronomy.
Hallelujah. That the secrets of God remains with him.
Kuti zvakavanzika zvamwari zvinongogara zviri maari.
But those which are being revealed are for us and our children.
Zviri kuzarurwa ndezvedu nevana vedu.
Amen. So when God revealed something to us,
Mwari pano zarura chimwe chinhu kwatiri.
Those things are for us and our children.
Zvazarurwa zvacho ndezvedu nevana vedu.
We must benefit from those things.
Ngatiwanei pundutso kubva pazviri.
We must get the overcoming power from those things.
Ngatiwanei simba rekukunda kubva pazviri.
Hallelujah. We must have power to stand as believers in our lives.
Tigowana simba rekumira sevatendi muupenyu hwedu.
Because God has revealed those things to us.
Nekuti Mwari vanenge vazvizarura zvinhu izvi kwatiri.
Because God cannot just reveal himself for nothing.
Mwari havazvizarurire mahara ka.
Hallelujah. Remember, he wanted to be a father.
Rangarira chaida, aida kuva baba.
And he became the father.
Iye ndokumva atova baba.
Hallelujah. And he wanted to be the husband.
Aida kuva murume.
And he became the husband.
Ndokutova murume.
And here we are as his wife.
Hezvinoitiri pano semudzimai wake.
Hallelujah. Where we are supposed to take instruction from him.
Tiri kufanirwa kutora kurayirwa kubva kwaari.
And we must follow as he is leading us.
Isusu tozotera sekutitungamirira kwaanenge achiita.
Where he leads me, I will follow. Hallelujah. Because he is our husband. Hallelujah. He knows our tomorrow. He knows what is good for us after 2 hours. He knows what is good for us next year. He knows what is good for us next month. Hallelujah. This is the reason why we are following him. Hallelujah. We are not following a man. But we are following God. Who has revealed himself to us. Hallelujah. Amen. And the prophet said we are not seeing darkly in the mirror. But we are now seeing clearly. Hallelujah. Amen. Because our husband is with us. We are not like those other 5 foolish virgins. Hallelujah. Amen. But I believe this morning, my brother, my sister, that in your lamp,
kuti,
in your lamp,
muchibani chako iwewe.
There is a power of the Holy Ghost.
Mune simba rimwe yamtsvene.
Hallelujah. When you trim that lamp,
ukanyatso tungidza rambi rako,
there will be a light.
Pachavapo nechiedza.
Because there's the power in that lamp.
Nekuti mune simba mukati merambi rako iwewe.
Hallelujah. Amen. We must see Christ in our day. Because he came down in our day and revealed himself. Hallelujah. Amen. And the second thing. Hallelujah. Okay, let me read before I go to the second. He could not do it as a great Jehovah God.
Anga asinga goni kuzviita izvi, dei akaramba ari Mwari mukuru Jehovah.
Who covered all space.
Taive akazadza nzvimbo yese.
And eternity.
Akazadza nguva yese, akazadza zienda nakuenda.
Hallelujah. If he had just dropped.
Deno kuri kuti Mwari vaive vakazongouya vakadaro.
Just dropped in the midst of the people.
Kungouya popinda pakati pevanhu vakadaro.
There was no way people could have received him.
Panga pasina nzira yekuti vanhu vagone kumugamuchira akadaro.
Hallelujah. Remember in the time of Jonah.
Rangarira munguva yaJona.
In Nineveh.
Muninivha.
Hallelujah. Those people in Nineveh.
Vanhu vanga vari muNinivha vaiva.
They were people who worshiped.
Vaiva namati. Vachinamata Mwari wehove.
Hallelujah. And God knew how to reveal himself to those people.
Mwari ndokuziya nzira yekuzvizarura nayo kwavari vanavo.
Hallelujah. When that big fish swallowed Jonah.
Zihove iri parakamedza Jonah.
And when it vomited Jonah on the shore.
Zihove iri ndokuzonorutsira Jonah pamahombe kombe.
While the people were raising their hands, kneeling down, worshiping the fish.
Vanhu vanga vakatopfugama nechekare vakasimudza maoko vachinamata hove.
And when they saw a man stepping out from the fish.
Pavakazoona manje munhu akufamba achibuda kubva muhove.
And he was now speaking with their same language.
Achitaura nerurimi rwavainzwisisa.
Within 40 days.
Achivaudza kuti mumazuva 40 anotevera.
Repent or perish.
Tendeukai kana kuti munoparara.
My brother, my sister, every one of them, including their animals,
yes.
Hallelujah, they received the message of Jonah. Because God knew how to reveal himself. Hallelujah, this great God. Hallelujah, coming in our day. Amen, to reveal himself. Hallelujah. Who covered all space, time, and eternity.
Aivaka fukidza nguva yese, nzvimbo yese, nezienda nakuenda rese.
He could not.
Dei akauya akadaro, angasingagoni kuti anzwisisike.
He is too great.
Anenge ari mukuru kuru.
To ever be received.
Mukuru zvekuti hanga gamuchiriki.
To the people.
Kuti agamuchirike nevanhu.
Hallelujah. He was so great.
Angari mukuru kuru.
Amen. Until some of the things which we also have, which are called great.
Kusvikira zvinhu zvatinazvo isusu nhasi, zvatinoti zvikuru.
Amen. At times you extend the place where you want to put that thing.
Dzimwe nguva unogona kutoti regai ndiwedzere nekuti ndoda kuzoisa chinhu chikuru.
Hallelujah. But God doesn't do that.
Asi Mwari haadaro manje.
God reduced himself.
Mwari ka vakazvidukupisa.
Hallelujah. So that he can fit in your life.
Kuti vakwane muupenyu hwako iwewe.
So that he can fit in your situation.
Kuti vagokwana mamire zvinhu.
So that he can fit in our church.
Vagokwana muchechi medu.
Hallelujah. Because it would be too mysterious.
Nekuti dei anga akavuya akadaro zvaive zvisinganyanyi kunzwisisika.
Hallelujah. It was going to be too mysterious.
Zvaizonyanya kuva chakavanzika.
Hallelujah. Instead of revealing himself.
Pachinhambo chekuzvizarura.
He was going to complicate himself.
Ai akachitozovhiringidza vanhu manje.
Hallelujah. But God doesn't do that.
Asi Mwari havadaro.
Whenever God comes on the scene,
pese Mwari panouya,
the people will recognize him.
Vanhu vanototi vamuone.
The people will see him.
Vanhu vanomucherechedza.
The people will say, indeed, he was with us.
Vanhu vanosvika pavachatozoti aiwa pazvokwadi anga ainesu.
Hallelujah. How could that great being that never did begin?
Ko zvino uyu mukuru uyu anga asina mavambo.
Hallelujah. And that after you You went beyond the cycle of hundreds and billions and trillions and trillions of years.
Kuri kuti iwewe wadzokera sure mazana nema billion nema trillion emakore.
Hallelujah. Amen. Of flight space and on out into infinity.
Uchidzokera sure mu nguva yakanzvimbo yakare uchinopinda kusvika wasvika kuzienda nakuenda.
Into eternity.
Uchinosvika muzienda nakuenda.
And a great creature.
Uyu mukuru uyu anga ari zvese izvozvo zvauchaona uchidzokera kumasure ikoko.
Hallelujah. That was all that.
Anga ari zvese izvozvo zvauchaona uchidzokera.
Hallelujah. Amen. This is how God was great.
Ndokukura kwanga kwakaita Mwari.
But he condescension.
Zvakadaro ka akangodzaka chete.
Hallelujah. And he fitted into your life.
Ndokunokwana muupenyu
hwako. He fitted into your situation.
Ndokukwana mamirire zvinhu ako iweyo.
Hallelujah. And he is with us this morning.
Uya nesu mangwana neano.
Hallelujah. Amen. Though he is so great.
Kunyangwe ari mukuru kuru.
He is still great.
Achiri mukuru nanhasi.
Hallelujah. But yes, come into our level.
Asi akaburuka kusvika pazera redu panapa.
Hallelujah. In that greatness.
Ari muhukuru hwake ihoho.
Amen. Hallelujah. Amen. He wanted to reveal himself.
Aida kuti azviise pachena.
Hallelujah. He wanted to associate with his church.
Aida kuti ayanane nekereke yake.
He wanted to associate with his children.
Aida kuti ayanane nevana vake.
Hallelujah. Amen. Secondly, to have the preeminence in his body of believers.
Chepiri, aida kuti ave neubati kana utongi nzvimbo yekutanga mumutumbi wevatendi.
Hallelujah. To have the preeminence.
Kuti ave iyene nzvimbo yekutanga kana ubati.
In his body of believers.
Mumutumbi wevatend.
That is his bride.
Unova mwenga wake.
That he might live in people.
Kuti agone kurarama ari mukati mevanhu.
Hallelujah. This great God.
Mwari mukuru.
Hallelujah. Coming down.
Achiburuka.
Hallelujah. Desiring to have the preeminence.
Achishuva kuva nenzvimbo yokutanga kana neubati.
Hallelujah. Not the second part.
Kwete kuti azova number 2 kana wepiri.
No, no, no. The first one.
Aida kuva wokutanga.
Hallelujah. We can do all other things.
Tinongona kuita zvimwe zvinhu zvese.
But the first thing.
Chekutanga.
Amen. Is this great God we came down in our lives. Ndiye
Mwari uyu mukuru uyu akaburuka.
Hallelujah. To have preeminence.
Kuti ave nenzvimbo yekutanga.
Hallelujah. In the body of believers.
Nzvimbo yekutanga mumutumbi wevatendi.
Hallelujah. If you believe this morning.
Kana uchizvitenda mangwanani ano.
Hallelujah. That you are a believer.
Kuti uri mutendi wewe.
Hallelujah. Amen. If you believe that.
Kana uchizvitenda iwewe.
Hallelujah. That you are a believer this morning.
Kuti uri mutendi iwewe mangwanani ano.
Amen. The first thing you should put first.
Chekutanga chaunofanirwa kuita iwewe.
Is to put this great God.
Ndechekuti pekutanga woisa Mwari mukuru.
Hallelujah. In your life.
Mukati meupenyu hwako.
Hallelujah. Amen. Let's read Romans chapter 16.
Tiverenga Roma 16.
give us Romans chapter 16. I had not given them these scriptures.
Okay.
It's not. There's nothing here. Let's 16:25. Now to to him that is of, no, not 15, 25.
Yeah,
25. Okay. Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of the of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began.
Zvino iye uyo unogona kukusimbisai sezvinoreva evangeri yangu nekuparidzwa kwaJesu Kristu nekuzarurwa kwezvakavanzika zvisina kana kumborehwa kubva nguva dzisingaperi.
Hallelujah. But those things God had. Hallelujah. And is now revealing to us.
Yes.
Hallelujah. Amen. And we appreciate the Lord by sending us a prophet. That if it was not the coming of the prophet,
we
would not know all these things. Yes, scripture could have them. Hallelujah. But knowing of what the Lord is meaning, it was going to remain secret. Hallelujah. Amen. But now we know that in our life, we must put first this great God in our lives. Hallelujah. Amen. Now he could not do that in Adam and Eve. But sin separated them. Hallelujah. So now they had to be somewhere to get it back again.
Saka panga pakutsvagwa nzira yekuti izvi zvidzoseredzwe zvakare.
Hallelujah. Oh my. Oh, when I this is rich.
Hans is Randi Zamira.
To me, just to even think of it. Hallelujah. What God's purpose was.
Kungo funga uchinangwa chamwari chaimbo che.
Hallelujah. Now, why did he just keep Adam and Eve like that?
Ko, pekutanga pacho, akaregere kungochengetedza Adam na Eve vacho.
Hallelujah. Amen. But he wanted to calm down.
Asi mwari vaida kudzika.
Amen. Then he would never been able to express his fullness.
Adam na Eva, aisa zombo gona, kurura kuzviratidza uzere wake.
His full attributes.
Hunu wake uzere.
Because he could have been a father there.
Ndekuti panguva iyoyo ichokwadi aive akwanisa kuti anganzi baba.
And that is true.
Ichokwadi.
But also he has a savior.
Asi kwanga kuine nyaya yekuva muponesi.
Hallelujah. Yes. You say, how do you know he was?
Iwo womba wandibvunza kuti uri kuziya sei kuti anga ari muponesi.
He is. Because I have had the experience.
Ini ndoti ndozia nekuti ndakatova nechiitiko chacho.
Hallelujah. Like you and me.
Se weneni.
We know it very well.
Tirikunyatsozvizisi.
Because he had that experience.
Nekuti takava nacho chiitiko chacho.
Because one time we have been sinner.
Nekuti pane nguva yataimbova vatadzi.
Hallelujah. Go in the things of this world.
Tichienda muzvinhu zvenyika ino.
Acting like this world.
Tichiita sevanhu venyika.
Drinking like them.
Tichingomwawo savo.
Prostituting like them.
Tichingoita upombwe savo.
Hallelujah. But he came down.
Asi akaburuka.
Hallelujah. Amen. To have the full immense in our lives.
Kuti ave nehubati nzvimbo yekutanga muupenyu hwedu.
Hallelujah. And he drew us from the world. Hallelujah. And here we are this morning. And
you
are now appreciating him. And said, Lord, if you had not come my way, maybe today I would have died long back. That is very true. You would have died long
back.
But all the same, the Bible says, they are dead while they are still alive. Hallelujah. But you appreciate the Lord. You are alive this morning. You are not dead. Hallelujah. You have vomited the things of this world. Amen. Not by your own doings. But because he came down. Hallelujah. Manifesting or revealing himself. In this threefold purpose. Hallelujah. If it was not that. Just imagine yourself. Just take a trip back.
What would you be today? What? Where would you be doing what exactly?
Amen. You'll be sober.
If you think about that,
Hallelujah. That
if God had not come your way, what would you be doing today?
Amen. Imagine.
Think about those people of your age.
Those things you have been doing together.
Amen.
Those places you have been visiting together. Amen. If this man had not revealed himself to you, you can say, Lord, I would have died long back. Amen. But Lord, I just
want to thank you this morning.
Hallelujah. Amen. No doubt, moyo wangu uchikunzwa kushuira shoko renyu.
Because my heart still desires your word.
Amen. It's not something we can just take it casual.
Amen.
The love of God upon your life. Hallelujah. That he left the throne for your sake. Hallelujah. He left his throne. He could not send angels. Hallelujah. But he said, I'm going. Hallelujah. Amen. And he pulled you from the things of this world. Whilst
we
are still holding the scat.
Well,
whilst we are still holding on those things you have been holding up. Hallelujah. The threefold purpose of God. Hallelujah. Amen. I don't know how it happened to you. But all what I know was his threefold purpose. Hallelujah. And it's one of those three for the purpose.
Uye chimwe che zvakapetwa izvi.
Brought you here.
Ndo chakakunza pano.
Hallelujah. And is making you to have that hunger and thirst of the word of God.
Ndo chiri kukupa nzara nenyota yeshoko raMwari.
Hallelujah. Amen. So we should appreciate the Lord so much.
Nokudaro tofanira kutenda Mwari zvakanyanya.
Amen. That Lord, if it had not come my way.
Kuti Ishe demanga musina kuuya.
Ngadai ndichipfeve mangwana nanasi.
I would have been a prostitute this morning.
Amen. But I appreciate you, Lord.
Asi nokukutendai zvangu Ishe.
Amen. Hallelujah. Timari makatoshuwa kuzogara mukati mupenyu wangu wanga kuti marengenya.
That Lord, you desired to indwell yourself in my tattered life.
Amen. Kunyange wakadaro Mwari vakakuda.
Even you were exactly like that, God loved you regardless.
Amen. And he died for you.
Ndokumva akufira.
Amen. He had done nothing.
Hapana zvaunga waita.
He had done nothing.
Hapana chaunga wakaita.
I mean, God had done nothing.
Mwari hapana chavanga vaita.
He had not sinned.
Vanga vasina kutadza.
But you are the one who are in sin.
Iwe ndiwe waive muchivi.
Hallelujah. You are the one who is supposed to die for your sins.
Ndiwe waifanwa kuzvifira nezvivi zvako.
But he died for you.
Asi Mwari vakakufira iwewe.
Amen. Hallelujah. Like our brother preached that for Easter day.
Se hama yedu yakaparidza pa Easter.
The guilt of love.
Kuti akawanirwa mhosva yerudo.
Amen. He loved you.
Akakuda.
After he loved you.
Sure mekunga akuda.
Then they said, you must kill him. You must put him on the cross.
Zvakamba zvanzi aiwa, ngaurawe, ngaiswe pamuchinjikwa.
Amen. After he loved you.
Sure mekunga akuda iwewe.
My brother.
Hama yangu.
You should live a clean life.
Rarama upenyu wakachena.
Amen. Hallelujah. You must just be faithful to yourself.
Tendeka kwauri wewe sedunga munhu.
You must just be faithful to yourself.
Uri pauri uchizvizira kuti ndakatendeka.
Hallelujah. Amen. We know it's possible.
Tinoziva kuti zvinokwanisika.
Hallelujah. Thirdly.
Chetatu.
Paragraph 156. And thirdly, to restore the kingdom to its rightful position.
Chetatu, aida kudzoseredza umambo kuinda pachidano chawo chakakodzera.
That fell by sin.
Umambo wanga wadonha nechivi.
By the first Adam.
Kuburikidza naAdam wekutanga.
Back to where he walked in the cool of that evening.
Kudzokera paya paifamba mukutonhorera kwenguva yemanheru.
With his people.
Achifambidzana nevanhu vake.
Hallelujah. This is exactly what the Lord is desiring.
Ndozviri kushuviwa naMwari.
Hallelujah. To come down again as he used to do.
Kuburuka zvakare sezvaisizivoita nguva yaya yapfuura.
Talking with them.
Achitaura navo.
Fellowship with them.
Achiyanana navo.
Amen. God is an object of worship.
Mwarika aripo kunamatwa.
Hallelujah. Amen. He needs someone to worship.
Ari kutoda munhu anomunamata.
But there's very same people whom he created.
Vanhu ivava vacho vaakasika ivavo.
Are the very same people who are also rejecting him.
Ndo vari kumuramba.
Are the very same people who are put him on the cross.
Ndo vanhu vamwe chete vari kumuisa pamuchinjikwa.
Hallelujah. But he wants to restore.
Asi ari kuda kudzoseredza.
Amen. The power.
Simba.
Hallelujah. As it was in the time of Eden.
Sezvaranga richingova munguva yeEden.
Amen. That when he comes down.
Kuri paanoburuka.
Amen. You will give a report to him.
Iwo unenge uchimupa.
Lord, today I've done this.
Kuti nhasi ishe ndaita ichi neichi.
I've changed this.
Nda apa ndasandura apa.
I've cast the demons who have been worrying and troubling my child.
Ndadzinga madhimona anga achinetsa mwana wangu.
Hallelujah. Amen. He needed that fellowship again.
Mwari ari kutsvaga yanano iyoyo zvakare.
Hallelujah. In your life.
Muupenyu hwako iwewe.
In our church.
Muchechi medu munomu.
Hallelujah. Where we have that true fellowship again.
Matine yanano yemazviro kwazvo zvakare.
Hallelujah. Amen. And now sin and death had separated them.
Asi zvino chivi nerufu zvanga zvavapatsanura.
From his presence.
Kubva paupo hwake.
And his entire expressions.
Uye kubva pakuzviratidza kwake kuzere.
Amen. Sin caused men to push or to be pushed away from his presence.
Chivi ndo chakabvisa vanhu kubva muupo hwaMwari.
Amen. Until today is still doing the same.
Kusvikira nhasi zvimwe zvondo zviri kuitika.
Hallelujah. Sin pushes men, women away from his presence.
Chivi chiri kubvisa varume nemadzimai kubva muupo hwaMwari.
Hallelujah. But Lord is the Lord is desiring to have that fellowship.
Asi Ishe vari kushuva kuva neyanano iyo iyi.
To reveal himself.
Kuti vazviratidze.
To have full preeminence.
Kuti vave nenzvimbo yekutanga.
And restore this the power again.
Uye vagodzoseredza simba zvakare.
Do you read it?
Hanzi muri kuzviverenga here izvi?
Before the foundation of the world.
Nyika isati yavambwa.
To express all of his attributes.
Achiratidza unhu hwake hwese.
Hallelujah. God is showing his attributes before us.
Mwari varuratidza unhu hwavo pamberi pedu.
Hallelujah. That when we get a hold of his full attributes in our lives.
Kuti patinobata unhu hwaMwari huzere muupenyu hwedu.
Where we go at school.
Kwatinenge tichiita kuchikoro ikoko.
Amen. Vanhu vanoona Mwari mukati muupenyu hwedu.
People will see God in your life.
Until Paul said.
Kusvikira Paul achiti.
We are written epistles.
Tiri tsamba dzakanyorwa.
Read by all men.
Dzinoverengwa nevanhu vese.
Hallelujah. We are written epistles.
Tiri tsamba dzakanyorwa.
Read by all men.
Dzinoverengwa nevanhu vese.
What are people reading upon you?
Vanhu vari kumboverengeiko paupenyu hwako iwewe.
Hallelujah. God has revealed himself fully.
Mwari azvizarura zvakakwana.
Amen. And we are supposed to be. People are supposed to read God on you.
Vanhu varifanira kuverenga Mwari pauri iwewe.
Hallelujah. But instead of that, they are reading something else.
Pachinhambo chekuverenga Mwari pauri, pakuverengwawo zvimwe zvinhu.
God help us.
Mwari vatibatsire.
Amen. Remember he had this purpose in him.
Rangarira kuti anga aine chinangwa ichi maari.
Before the foundation of the world.
Nyika isati yavambwa.
Through all the ages.
Kuburikidza nemazera ese.
And generations.
Nemuzvizvarwa zvese.
These things have been hid.
Zvinhu zvanga zvakavanzwa.
But they have been revealed to you, my brother.
Asi zvazozarurirwa iwe, hama nehanzvadzi.
For what reason?
Ko zvichimbozarurwa kuti ugodiiko nazvo.
For what reason?
Kuti ugodii nazvo.
Amen. For you to live in sin again.
Zvazarurwa kuti ugodzokera kunorarama muchivi zvakare here?
Aisha. Amen. God revealed these things.
Mwari vakazarura zvinhu izvi.
That we might stand as an invincible church.
Kuti tigone kumira sekereke isingakundiki.
Hallelujah. That we might stand as individually.
Kuti tigogona kumira
that the devil can do anything upon us.
Dunga munhu wekuti hapana chaanogona kuitwa naSatan.
Hallelujah. The devil is still there.
Diaboros aiwa achiripo.
The devil is still existing.
Diaboros mupenyu.
Hallelujah. We are not living in a time where the devil is not there.
Hatisi kurarama munguva yaye Satan asipo.
Is there.
Aripo Satan.
Amen. He's still there.
Achiripo.
But the prophet said.
Asi muprofita anoti.
When he said buhu.
Satan akati hu hu.
Say buhu buhu.
Iwo dzosera urutatu.
Hallelujah. Amen. Because is God now living in you.
Nekuti aMwari ari kurarama mauri.
Who has revealed fully in our lives.
Anyatso zvizarura zvizere muupenyu hwedu.
Hallelujah. Amen. We want to see Christ.
Tuda kuona Kristu.
In every sister.
Muhazanzi ega ega.
In every brother.
Muhama ega ega.
In every couple.
Mu muri imwe na imwe.
In every single sister.
Muhazanzi yese sina kurorwa.
In every single brother.
Mu mujaya wese.
Hallelujah. We have to see Christ.
Kati wone I Kristu.
Hallelujah. Amen. Because he's still there.
Na kuti Kristu achiripo.
Hallelujah. Amen. I was reading one quote where the prophet was talking about the children in schools. And he was saying at the age of 14, 15 years, it
would
be very hard to get a girl was still a girl in that age.
Hans, ukaona 14, 15, tikapinda muzvikoro, zvinogona kurema kuwana musikana achiri musikana imomo.
Hallelujah. Then I said, but Daniel in his day.
Ndikati asi Daniel muzuva rake.
Like the prophet said.
Sekutaurwa zvinoitwa nemuprofita.
That when he was taken into captivity.
Pakatorwa kupinzwa mukutapwa.
He was in the age of 12. 13 years.
Angaide makora ngangoita 12 kana 13.
Hallelujah. And he purposed in himself.
Achibva azviudza maari.
He purposed in himself.
Wakatsunga moyo.
And he said, Lord help me.
Akati chendibatsirei.
I'm living with the unbelievers.
Ndiri kurarama pakati pevanhu vasingatendi.
But Lord help me.
Asi chendibatsirei.
I don't want to defile myself.
Handidi kuzvisvibisa.
With the things of this world.
Hallelujah.
So we are also expecting our children. They are going back. Hallelujah. To live a Christian life. To live above sin. Hallelujah. And they must come back with testimonies. Amen. That God held them throughout the time. Amen. We need those testimonies. Hallelujah. Those are going back to boarding school. Hallelujah. And even those they are still
locked.
Hallelujah. You must just live a clean life.
Amen.
Your friends will tell you it's not possible. It's not possible. With your age. At least you must just have one boyfriend.
Just one girlfriend.
Not two, one chit. That is the beginning of the devil unfolding himself.
Diaboros atotanga ipa pukujibete nura mupenyo wako.
Hallelujah. And the next thing.
Chepi.
You just wake up where you could not come back.
Unozomukaka ukaona wakwe kuti hazvichabviri kuti udzoke.
Amen. But whilst it is cold today.
Zvichataurwa nhasi.
Take heed, my brother.
Terera hamanzvadzi.
Hallelujah. And say, Lord, help me.
What is she ndibatsirei?
Amen. At this school where I am.
Kuchikoro iko kwandiri ikoku.
At this school where I am.
Pachikoro pandiri apo.
Amen. If there's going to be one girl, if there's going to be one boy, with a clean testimony, let that be. Hallelujah. And it's very possible. Hallelujah. God revealing himself in his threefold purpose. Hallelujah. This is exactly what they've been doing all the ages. Amen. Let's go to the next quotation. But God is able, my brother, my sister. Amen. Not tomorrow, but today.
Amen.
Let's just take it. Amen. Knowing that he's not dead. But he's alive. Amen. We read about warriors in the Bible. Amen. People who lived a clean life. Amen. We want also to read about you. Hallelujah. Because it's possible. Hallelujah. Three, seven, eight. The seventh seal. So therefore, God has made it so hid to the whole world.
Zvino Mwari azviita kuti zvive zvakavanzika kunyika yose.
Even to heaven.
Zvakavanzika futi nekudenga.
That there is no way.
Kuti hapana nzira
of understanding it.
Yekuti uzvigone kuzvinzwisisa.
Only as God will reveal it.
Uchazvinzwisisa chete nenzira yekuti iye Mwari vanenge vazvizarura nayo.
Himself.
Ivo pauzima.
Hallelujah. Amen. If God doesn't reveal it,
Mwari vakasazvizarura ivo,
there's no way you can know it.
Hauna nzira yekuti unogona kuzviziva iwewe.
Hallelujah. Now I want you to notice.
Ndoda kuti mucherechedze
tonight.
Manheru anaya.
Or this morning.
Kana mangwana nano.
That in the sixth seal,
kuti muchisimbiso chechitanhatu,
there was a threefold purpose of the sixth seal.
Panga paine chinangwa chakapetwa katatu chechisimbiso chechitanhatu.
Amen. So we are also seeing that when God revealed the seals,
tiri kuona kuti Mwari paaizarura zvisimbiso,
his threefold purpose,
chinangwa chake chakapetwa katatu,
was also there.
Changa chiripo futi.
So whatever God is had been doing or is still doing,
chakamboitwa naMwari kana chaaita nechaachiri kuita nhasi,
that threefold purpose is there.
Ichi chinangwa chakapetwa katatu chiripo.
Hallelujah. Because the word of God is for us.
Nekuti shoko raMwari nderedu.
Amen. Whatever God is doing, he's doing for us.
Chingava chii chiri kuitwa naMwari ari kuitira isu.
Amen. That we might know him better.
Kuti tigone kumuziva zviri nani.
Amen. This is the portion where the seventh seal has been added.
Ndo apa pekuti chisimbiso chinomwe chabva chaiswa ipapo.
I mean, it had been the when he preached the seventh seal.
Pavakaparidza chisimbiso chinomwe.
He said no, it was not supposed to be released to the public.
Vakati changa chisingafaniri kuti chi zvavanga vaparidza zvipuhwe kuvanhu vese vese.
Amen. Because he knew the prophet.
Nekuti profita vaiziva.
That when the devil caught it,
kuti Satan akazvibata,
he was going to run with it.
Anga ari kuzomhanya nazvo.
And also remember when he preached how to receive the Holy Ghost.
Rangarira pavakaparidza maridzo yayo yakanzi mweya mutsvene unogamuchirwa sei.
He said it was not supposed to be recorded.
Vakati isarekodwa maridzo iyoyo.
Because it's not one way.
Nekuti hapana nzira one kana formula yekunzi zvinoitwa zvakadai.
Amen. You can receive the Holy Ghost in one way.
Unogamuchira mweya mutsvene nenzira yako iwewe.
Amen. So this is the reason why he also said the seventh seal was not supposed to be revealed to the public.
Ndosaka vanga vati chisimbiso chinomwe ngachisapuhwa kuvanhu vese vese.
Amen. Because he was fearing that when the devil caught it,
vaitya kuti kana diabolo sakazvibata,
he was going to run and to try to tell the people that the seventh seal had been revealed.
Vakari kuzomhanya achiedza kuudza vanhu kuti chisimbiso chinomwe chaiswa pachena.
Amen. But the following morning, with the brothers who were recording,
chifumi chacho vane hama dzanga dzichi record,
when they took him to the motel,
pavakavatora vachienda navo kwavaigara,
and he listened the seventh seal,
vakabva vaterera kumharidzo iyoyo yechisimbiso chechinomwe.
Hallelujah. Then he added this.
Vakabva vawedzera izvi zvatiri kuverenga.
And from that part we are also reading this way we are reading.
Tipatiri kuverenga ipapa.
Amen. There was a threefold purpose.
Paive nechinangwa chakapetwa katatu.
Of the horse riders.
Chevatashu vemabhiza.
Hallelujah. We know from the seals.
Tinoziya kubva kuzvisimbiso.
The horse riders.
Vatashu vemabhiza.
Amen. That there were four horse riders.
Panga paine vatashu vana.
Amen. And also there were four horses.
Panga paine mabhiza omana.
Amen. But the fourth one, like the prophet explains.
Mutashu wechina sekutsanangura kwemuprofita.
I mean the fourth horse.
Bhiza rechina.
Amen. That it was grey.
Ranga riri pfumbu.
Amen. Which was the mixing of the four of the other three horses.
Ruvara uru runowanikwa wazanganisa mavara emabhiza matatu ekutanga.
Hallelujah. So this is what the prophet said.
Dozotaura nemuprofita.
That in the seventh seal. And in the opening of the sixth seal, there's also the threefold purpose of God. Amen. So whatever the Lord is doing, amen, is revealing or is putting his threefold purpose to us. Remember last time when we were talking about the sixfold purpose of
Daniel,
when the prophet said, let's stop and explain. Because if you don't explain this, we are going to miss.
Teacher Potter.
Hallelujah. We are going to miss.
Teacher Potter.
Hallelujah. What was he saying, the prophet? Amen. He wanted people to understand. Amen. Because there were things which people were going to miss. Amen. He said we must know the seven seals. The seven spirits. The seven angels. The seven trumpets. The seven churches. The seven vows. Amen. And the woman on the moon. Hallelujah. And the prophet said, when we don't explain these things, we are going to miss it. Amen. But the threefold purpose of God, he wants us to know and to understand these things. Amen. So that when we live in this earth, amen, we live as victors. Amen. Not being tossed by the devil. Amen. But the devil has to be under our feet. Hallelujah. Because he has revealed himself before us. And the full authority now is in the bride. Hallelujah. Amen. There has been a threefold purpose in all these things. That brings us back to the threes. And the seven again. See, seven seals. Seven vows. And so forth. Now in the threes and the sevens. Is God's number. Hallelujah. So God has his numbers. Which he deals with. Hallelujah. In his mathematics. Amen. So God does his mathematics. Hallelujah. Whilst he's revealing or is putting his threefold purpose before us. Hallelujah. Amen. Of revealing his word. Hallelujah. Amen. So God is still revealing his word. Hallelujah. Amen. And there's a time where you can say, if the prophet didn't come.
What would I be today? How would I be worshipping today, honestly?
Amen. remember in the denomination.
Rangarira masangano.
The way they do their things.
Kaitiro kavanoita zvinhu zvavo.
That's exactly what you've been doing.
Ndo zvavanga vari kuita iwewe.
But Mwari vakakunzira nyasha.
But God had mercy on you.
Amen. And he revealed these things before.
Vakakuzarurira zvinhu izvi.
Hallelujah. Know that vakazura zvinhu izvi pamberi pedu.
Because he revealed these things before us.
Amen. That we now know.
Iyezvino taakuziva.
Amen. That there's a stature of a perfect man.
Kuti pane chimiro chemunhu akakwana.
Amen. That state of a perfect man.
Chimiro chemunhu akakwana.
Hallelujah. With the seven churches,
nemazera manomwe ekereke.
With the seven steps,
nezvinhano zvinomwe zvekereke.
And the seven messengers,
nevatungwa vanomwe.
Hallelujah. We now know that this no one could have bring this to me.
Taakuzviziva kuti akomana akuna munhu aigona kundiudza zvinhu izvi.
Except
kunze
God himself through the prophet.
Kwamwari pachavo kuburikidza nemuprofita.
Hallelujah. We now know these things.
Takuziya zvinhu izvi.
We now know the candlesticks.
Takuziya zvigadziko zvemwenje zvinomwe.
Hallelujah. Why God has revealed all these things before?
Kusei kumwari vakati zarurira zvinhu zvese izvi.
Amen. Remember that scripture.
Rangarira gwara iroro.
The hidden secrets remains with God.
Kuti zvakavanzika zvisingafaniri kuiswa pachena zvinogara zvina Mwari.
Amen. But those things have been revealed.
Asi izvo zvakazarurwa
is for us and our children.
Ndezvedu nevana vedu.
Amen. So let's enjoy these things.
Saka ngatiropafadzwei nazvo zvinhu izvi.
Let's read these things.
Ngatizviverengei.
We must know these things.
Tigozviziva.
Hallelujah. That when the devil comes our way,
kuti diabolos panouya kwatiri,
we stand and say, you are a liar.
Tinogona kumira tomudza kuti haunonyepa iwe Satan.
Amen. I know this is not the way the prophet explains.
Ndinoziva kuti muprofita hambozvitsananguri achida izvi.
Amen. Hallelujah. Because he had revealed these things before us.
Nekuti vakati zarurira zvinhu izvi.
Amen. Though they have been hid in all ages and generations.
Kunyange zvambeke zvakavanzwa muzvizvarwa zvese.
But it's now in a plain view.
Siko zvinhu zvaiswa pachena.
Amen. And this is the reason why the prophet said.
Ndochikonzero muprofita achiti.
No one knows.
Hapana unoziva.
Amen. How it is going to happen.
Kuti zvichaitika sei.
About the revealing of the seven seals.
Pamusoro pekuzarurwa kwezvisimbiso zvinomwe.
Amen. Because when it was revealed.
Nekuti pazvakazarurwa.
There was silence.
Pakava nerunyararo.
Amen. There was silence.
Pakava nerunyararo.
Amen. So there should not be someone.
Gapazoshaikwa munhu
who is taller than me.
Anoti ini ndiri murefu kudarika vamwe.
Or shorter than me.
Kana anoti ini ndiri mupfupi.
Who say, no, I've come with the revelation of the opening of the seven seals.
Anoti aiwa ndazouya nacho inini chizaruro chaicho chekuzarurwa kwechisimbiso chechinomwe.
That's the devil's lie.
Iyi nhema yaSatan.
Hallelujah. Amen. Because when it was revealed,
nekuti pachakazarurwa,
no one knew.
Hapana akaziva.
There was silence.
Pakava nerunyararo.
Amen. And the Bible say,
Bible rinoti,
he comes like a thief.
Anouya sembavha.
Amen. He comes like a thief.
Anouya sembavha.
Whilst you are in our things.
Tiri muzvinhu zvedu.
Amen. When he comes,
paanouya,
what you will be doing?
Iwe uchiteiko.
Amen. When he is coming,
paari kuuya,
what you will be doing?
Unenge uchiite iwewe.
Amen. He is coming very soon.
Ari kuuya nguva shoma iri kuteera.
Hallelujah. He is coming very soon.
Ari kuuya nguva pfupi iri kuteera.
Hallelujah. What you will be doing, my brother?
Uchange uchiitei hama hanzvadzi.
Amen. Don't be found off guard.
Usawanikwa usina kugadzirira.
Amen. Hallelujah. There's joy in this world.
Mune mufaro munyika muno.
Amen. Hallelujah. But don't let yourself hooked with the joy of this world.
Haikona kuzvitendera kungohakira pamufaro wenyika inoyi.
Like what they did when they were in Jerusalem.
Sezvavakaita vari muJerusalem.
And Titus came.
Titus akauya
and deceived the walls. The city.
Ndokumva akomberedza masvingo eguta.
And when he went back,
paakadzokera,
they said, kwafura madembo.
Vakati, It's time to be happy, guys.
Let's rejoice.
God farei.
Let's do whatever we want.
God ide zvatinoda.
Let's go wherever we want.
God ide kwatinoda.
Let's worship the way we want.
Tonamata kana matino kuti katinoda.
Within no time.
Pasina nguva.
Titus said, come back again.
Titus anga achizodzoka manje.
Hallelujah. The devil is still the devil.
Diabolos hasati achinja achiri diabolos.
God help us.
Mwari vatibatsire.
God is still revealing himself.
Mwari vachiri kuzviratidza.
Amen. In his threefold purpose.
Muchinangwa chavo chakapetwa katatu.
Hallelujah. We must see him.
Ngatimuonei.
And we must run with our life.
Tigomhanya neupenyu hwedu.
And hide our life under the blood of Jesus.
Tigovanza upenyu hwedu pasi peropa raKristu.
Amen. There's only one safe place where we can hide.
Pane nzvimbo imwe chengetedzo.
Under the blood of Jesus.
Pasi peropa raJesu Kristu.
Amen. If you take your life there,
ukatora upenyu hwako kuenda nawo ipapo,
you will be safe.
Unenge wakachengetedzwa.
Amen. So my brother, my sister, this afternoon,
maskatano,
if God can just help,
kana Mwari vakatibatsira.
Amen. Just to take heed.
Kuti tingoteerera.
Hallelujah. And follow the way he's leading us.
Toteerera nzira yavari kutitungamirira
nayo. Amen. Because he's unfolding his threefold purpose.
Nekuti ari kubhedhenura chinangwa chaka chakapetwa katatu.
Hallelujah. Amen. We need him this afternoon.
Tinomuda zvakanyanya masikatano.
Hallelujah. Because without him,
nekuti pasina iye,
there's no way we can make it.
Hatina nzira yekuti tigone kukunda nayo.
Hallelujah. Amen. But we know God can help us.
Atinoziva kuti Mwari vanogona kutibatsira.
Amen. That we can wash our garments.
Kutigone kugeza nguo dzedu.
And we'll be waiting for his coming. Amen. How many are saying this afternoon? Lord, help me. Hallelujah. Whilst you are revealing yourself. Hallelujah. Coming down into my life. Lord, help me to be ready. Hallelujah. It's possible. I want to be ready.
Ndoda kuva ndakagadzirira.
I want to be ready. I want to be ready. I want to be ready. To be ready to walk in Jerusalem, just